vagari venharaunda yemangwe mudunhu remachebelen north pamwe nechiredzi mudunhu remasvingo vapiwa mbeu nehurumende yeindia ichishanda pamwe chete newfp mbeu idzi imbeu dzisingade mvura yakawanda pakudzirima dzinosanganisira chibage zviyo nemapfunde vachitaura pakutambudzwa kwevarimi ava mbeu idzi mumiriri weindia muzimbabwe vashiri vijay kanduja vati hurumende yavo ine kudyidzana kwakasimba nezimbabwe munyaya dzezveupfumi kurima neutano nezvimwe zvakadaro vakanduja vati kusimukira kwevarimi ndiko kusimukira kweupfumi hwenyika pamwe nemagariro everuzhinji munyika
India has contributed $1 million through the India UN Development Partnership Fund which is housed in UN office in
India yakaunganidza mari inoita miriyoni imwe chete madhora ekuamerica kubudikidza neofisi yekuindia UN Development Fund iri pamahofisi eun anona nezvemamiriro ekunze zvekurima nekusimbaradza mararamiro evanhu ari munew york kuti ishandiswe munharaunda mbiri dzandareva idzi mangwe nechiredzi
mukuru wewfp muzimbabwe muzvare francisca edoman vati varimi vazhinji vari kukanganiswa nekushandikwa kwemamiriro ekunze zvakanyanya kunyange hazvo vasina zvizhinji zvavanoita zvinokonzera kushandikwa kwemamiriro ekunze kana kuti climate change
It's farmers like those in rural areas in Zimbabwe that contribute the least to the climate crisis yet they are the most impacted by its effects but many families who rely hand to mouth on what they grow from their land every grain counts this program is a positive step forward in enhancing Zimbabwe's food systems taking a holistic perspective including strengthening agricultural production skills building and market linkages
vanga vakamirira hurumende pakutambidzwa kwembesa idzi kuvarimi vekuchiredzi nemangwe uye vaishanda mubazi rezvekurima vatsenslas tapererwa vati vafara zvikuru neruyamuro urwu
asi sehurumende takatanga chirongwa ichikare matunhu ese asinganayi mvura yakawanda una zambezi valley midusabi kuchiredzi kwacho saka varimi vakawanda vari kutambira chirongwa ichi nokuti vari kuona kuti mbeu idzi chero mvura yakaita shoma vanokuhwa vanokwanisa kuwana zvokudya zvokuti variritire ivo nemhuri dzavo vakukwanisa kuwanawo zvimwe zvokutengesa kugmb kuti vaone mari inovabatsira nemhuri dzavo kuendesa vana kuchikoro kubhadhara maschool fees mayunifomu kuwana mari yechigayo nezvimwe zvakadaro saka chirongwa chatinotambira zvakanyanya
mudhumeni mukuru muprovhinsi yemasvingo vaaron muchazivepi vati mbeu dzisingade mvura yakawanda dzavapiwa idzi dzichaita kuti varimi vakohwe pakuru mwaka uno zvavati zvichaderedza nyaya yenzara mudunhu ravo pamwe nenyika yose
zvakatinakira kuti isu semasvingo tiri nzvimbo inowana mvura shoma nguva nenguva tichireva kuti 7 out of 10 years tinowana mvura iri below adequate range kana kuti mvura yatinoti tinotarisira kuti tinge tichirima zvirima zvedu saka munyamasvingo region 4 and 5 inokavha nzvimbo yakapfuura zvikuru inopfuura more than 65% saka nzvimbo yedu inogara isina mvura yakakwana saka nembesa idzi dzechikaranga tinotarisira kuti varimi vedu vachavana negohwo vachava negohwo rakakura uye vachakwanisa kuwana cheuviri nekuti dzimweni dzenguva chibage chinotadza kusvika nenyaya yekuti mvura inenge isina kukwana tinotarisirawo mwaka wakakwana wakanaka
pasi peurongo hwekubatsira varimi vane minda midiki wfp yakabatsira varimi zviuru 63,300 ane 51 60,357 nembeu gore rapera uye sangano iri rinoti riri kuwedzera rubatsiro rwaro gore rino kuvarimi vekumaruwa zviuru 63,000 zvine 263,200 gore rino nyika yakave nemaguta zvichitevera kunaya zvakanaka kwakaita mvura uye hurumende iri kutarisira kuti vanhu vachakohwa zvakanaka gore rinouya kana denga rikaramba rakavhurika kunyange hazvo mvura yakanaya zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika vamwe varimi vekumangwe nechiredzi vanonzi havana kukohwa pakuru sezvo vakanga vasina mbeu dzinoda mvura shomanana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi